chitwe ichi pari zvino hachina kunyanyoka madzawa zhinji nenyaya yekuti pakakwira kwira mafuta apa vanhu vakangona achikwira achikwira vachimboshamisika pari zvino izvi havana kukahamadzika zvakanyanyisisa asi vakungomira kuti vaone kuti vachararama here mundima yacho iyoyi sezvo mafuta adi akwira kuti wo uchiti ukwidzire futi munhu anofamba ezvi zviri kunyatsoona kuti anenge akaremerwa nokuti ukaona kuti pakakwira kana kairi katatu mafuta hafu yegore kuti ivave mukwidzewo futi kairi katatu mitengo yenyimini yamune muchitakura vanhu iwo at the same time vasina kukwidzirawo kairi katatu mari yavo yavanohora munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vaakutopararawo
saka muri kureva here kuti hazvisi kuzoita kuti mukwidze mitengo yamunotakura naye vanhu
pari zvino izvi kuti tikwidze zvinhu zvachona hazvisi kubvumira nenyaya yekuti even kadai ukatoona vanofamba waya waya nokuti aiti isusu ti pataimbovatakura waiti kana vakutsvaira mubhazi chaimu chaima wainyatsoona kuti unoona mabhodhoro ezvinwiwa zvimapepa zvechikeni ini mapepa emapaizi kuratidza kuti aiwa vanhu vafamba vachidya kana maputi ezvezvi unokwanisa kuti kubvira kuseni kusvika manheru unokwanisa kuona kana mapepa emazepi mairi matatu chaiwo emaputi kuratidza kuti vanhu vanenge vakaomerwa zvakanyanyisisa kana vari mumabhazi mavanenge vachifambawo
asi muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nevari kukwidza mafuta
zviri kuitika ndezvekuti ezvinezvi munhu akanzi kana kuti tsvaga mari yako iwewe yekuti utenge mafuta acho anenge achipa mareasons ake ekuti ndaiwana sei ndaiwana kupi chii chaitika aupa mareasons ake iwowo ndofunga vanenge vane sangano ravo rokuti vakagara pasi voti aiwa isusu kutirarame ngatidi ngatiitewo mari yakati muri kuzoona isusu taimbove tine maassociations yekuti taigarawo pasi toti aone zvinhu zvazvaita ngatigarei pasi tiitewo mari dzakadai so saka munoona kuti isusu manje tei tisingakwanise kuti isusu tivakondirore kana riri bazo rinenge rakazvimirira richitsvaga rega mafuta hatikwanise kuti timire tivakondirore
zvinozokusiyai muri papi mubhizinesi renyu tichiona kuti mune maakuburitsawo mari yakawanda yekutenga mafuta
kunenge kwaakupona negwakumukwakwa nekuti vakomana vaya vanongoti vakangoona vanhu vawanda sezvakaita mabhazi zezupwa aya paanomboenda kunonwa fuel paipai vanhu vanosara vasina chokufambisa voungana vanaita kurumbidza kuenda waya waya ndopava kutsvadywa mitengo yakadi yakawandisa ipapo muri kuzoona manje hazvisisina chimiro chokuti imari iyi chaiyo chairi kutsvadywa nekombi